Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 10, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona izvozvi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wevanga uri wekutitsinzwe maonero ane vese vane chokuita nenyaya yekufambiswa kwamashoko, ministri wenyaya dzemidia.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti chido chebazi ravo ndechekuti mimwe mitemo ine chekuita nezvekuburitswa kwemashoko inge yavandudzwa mukupera kwegore rino.
Vakawanda vakatanga kungotenga masetifiketi uye zvina vamwe vachida kuitawo makosisi. Hationi sokuti hurumende yati yava nechidokwa dokwa chokuwana muzongoza wenyaya uyu nokuti wakatandavara.
Hurumende yorwisana nekupedza uori munyaya dzezvedzidzo, umo makurumbira kubirirwa kwemazamanisheni nekutengwa kwemagwaro edzidzo.
Kugona tiri padhuze nenyika dzakanaka siterekana Botswana naSouth Africa, vanotiwo vakuru venyika yedu havana munangagwa, havagonewo kufamba here vachimboonawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Tichakupai zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 vari kwavakapararira nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti chido chebazi ravo kuti mimwe mitemo ine chekuita nezvekuburitswa kwemashoko inge yavandudzwa mukupera kwegore rino. Asi izvi vanoti zviri kunhengo dzedare reparamende. Mashoko aya anouya apo hurumende nemusi wechishanu yakaita musangano mukuru nemasangano akasiyana-siyana anoita nezvenhau nemamwe ekunze akaita seUnited Nations. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vanotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane chido chekuvandudza mitemo yose inoonekwa seinodzvinyirira vanhu yakaita seIPA nePOSA. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNick Mangwana.
Musangano uyu wanga uri wekutitsinzwe maonero ane vese vane chokuita nenyaya yekufambiswa kwamashoko, ministri wenyaya dzemidia. Saka tatine vatinoti mastakeholders, tingangoti vese zvavo vanga vane mastakeholders ari mumedia industry, whether kubva kufilm, kubva vokunyora, vemutepfetepfe kwemuchadenga, vemaradio and so on, nevematv, nevemisa, nevemacommunity radio stations, nevamafilm makers, nemaacademics, madini amauniversities emamedia studies, neZimbabwe Media Commission, Broadcasting Authority of Zimbabwe. Tingati wese zvake bazi rese rine chokuita nezvekufambiswa kwamashoko vanga varipo. Saka munyaya dzedu dzadzi dzokuvandudza mitemo nekuisa mimwe mitsva pandinonge taona kuti apa hapana mitemo.
Ko, ndeipi mimwe mitemo yamaitarisa apa?
Taitarisana nemitemo mina. Taiti isusu, takati isusu mutemo wedu, bumbiro mutemo redirainzi, rinonzi IPA, FKD IPA, takai patsanura weambandozi, kuti ibude ari matatu, mubude mitemo mitatu, kubva imomo chete. Mutemo wokutanga, wakabuda muongoro weZimbabwe Media Commission, which is zvinoazve regulation yemedia. Then mutemo wedu wechipiri watinoona uchibuda imomo muIPA wokupa freedom of information, unoita kuti kana kuine information yatinoti ine public interest inenge ine zvine chokuita noruzhinji, zvinoenderana nekuti magariro eruzhinji kana kuti zvinofanira kuzikamwa noruzhinji, munhu wese anofanira kupiwa mukana ukuwa na mashoko iwayo. So freedom of information. Then tada arotapa freedom of information yacho. But kune zimo zokuti ya toti privacy ya wano inofana kuchengetezwa. Do mwe wanga mwatati na wanga wari wewe data protection. Nokuti tinoona kuti vanhu vanoenda ku munopa information yenyu kuzvipatara, munopa information yenyu pamunotsvaga basa chaipo, munopa information yenyu pamunoregister kana kuma anonzi maapplications aya, pama apps, munopa information yenyu kana pamunogadzirira kupota chaiko. Information yacho inoitwa sei, inochengetedzwa sei, ko kana ikarashwa chii chinoitika, ko kana ikasachengetedzwa zvakasimba, vamwe vanhu vakakwanisa kupinda mairi chii chinofanira kuitika nezvakadaro. Ndo watingati wechitatu, zvinokupedzisira. Uyu hausi mutemo watingati mutsva. Kungova kuvandudza kana kuti amendment ye Broadcasting Service Act, BSA. So taitora tatine draft, tina madraft bill ese akadaro. Amwe acho taipa direction ye drafting. Saka taitaura vamwe navamwe vaitaura maonero avo zvinova zvaitorwa namadrafters. Madrafters anga ariko, Attorney General Office yanga iriko, maconsultants anga ariko, European Union yanga iriko, even World Bank chaiyo, United Nations yanga iriko. Saka zvido zvavanhu zvemapazi esakasiyana siyana ndo zvanga zviri kutaurwa, kuitwa madrafters amatore vachimatora neparliament yanga iriko, the whole media committee inoona nezvemedia kuparliament vanga variko, chairman vasivanda vatinawo musi wechishanu.
Asi izvi munotarisira kuti zvinenge zvazozadzikiswa riini nedare reparamende?
Isusu tiri executive, saka mafambiro eparamende hatingavaudzwa. Saka iyo timetable iyoyo iyo matimelines wayo isu hatisi kukwanisa, hasi kwatiri. Chiri kwatiri ndechekuti tinokwanisa kumhanyisa madrafters edu kuti pedzisai kwene njera, zorai ngatiitai saiti chidaidai, izvo tinogona kuita. Asi chido chedu chaicho ndechekuti kana zvaibvira kuti mabhiri okutanga yemedia council ne ye freedom of information akakwanisa kuenda kuparliament gore rino, tingadai takafara zviko, tingafara chaizvo.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yorwisana nekupedza huori munyaya dzezvedzidzo, umo makurumbira kubirirwa kwemazamanisheni kutengwa kwemagwaro edzidzo senzira yekuti vanhu vagone kupinda mune zvimwe zvinzvimbo zvemabasa nezvechikoro. Nyanzvi munyaya dzekupinza vanhu mabasa dzinoti mabasa ave kunetsa kuwana munyika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, saka makwikwi ekupinda basa rimwe chete otuma vanhu kuita zvese zvese kuti vawane mabasa. Muzvikoro kunonzi vakapasa zviri pamusoro ndivo vanotangwa kupiwa nzvimbo dzedzidzo, zvodzika zvichienderana nemakundiro aunenge wakaita. Mutauriri wemasangano wesangano reZimbabwe Schools Examination Council reZimsec vaNicolette Dlamini vakaudza bepanhau reDaily News on Sunday neZuro kuti sangano ravo reZEC riri kuita chirongwa chekutenderera nyika yese nechinangwa chekutsvakurudza mune vemabhizimisi nevashandirwi kuti vavanoshanda navo vane magwaro echokwadi here. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri vesangano reRiprogressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti hurumende yakatadza basa mune zvedzidzo kubva kare. Tabata vaZhou kuti tinzwe maonero avo.
Saka huori hwakatandavara but zvikuru sei huriko hwakunyanyiswa nenhamo iri muno, ende vakuru havadi kuutarira zvakanaka. Ndozongoti wangoita kuti mukuru akangoita mari anotengawo macertificates kana kutenga vanhu kuti vamuitire. Zvinhu zvinozikamwa kuti zvakapararira zviri kuitika. Saka inyaya huru inobata nevakuru chaiyo harimo muhurumende imomo, nokuti hurumende yemuZimbabwe munokosheswa macertificates. Saka vakawanda vakatanga kungotenga macertificates, uye zvina vamwe vachida kuitawo macourses vachitenga macertificates. Asi hationi sokuti hurumende yati yava nechidokwa-dokwa chokuwana muzongozwa wenyaya uyu, nokuti wakatandavara. Kana muri muZimseka hakuna unosara, nokuti inenge ichitovari network yavanhu vanotozikanwa, vanotobhadharisa mari dzinotozikamwa.
Izi zvatanga iko zvino here kana kuti chero kare zvaingova kwasi zvanga sati zvaoneka chete?
Izvi zvakatanga kubva kudhara. Ndofunga maLikeja maexamine chemunongo mazuva kubva kuna 98 uko. Mamwe mazama nechina aitswa pamusoro pebhazi achizonongwa navanhu achitengesa. Asi nemhaka yenhamo yomuZimbabwe zvatandavarawo nokuti vanhu vanotsvaga nzira yekurarama. Ndinokuudza kuti kune vanhu vanoshanda kuzimuseka anotofamba nememoristic yamazamanishini ese anenge achinyarwa pagore iroro. Saka kwavanoita printing unonzi Fidelis printers uko vanenge vachitotsvagawo vanhu vanokwanisa kutenga mazamanishini. Ende ivo vanoshandawo kunogadzirwa macertificates vanototsvaga vanhuwo vokutenga kuti unoda here certificate yakakwana. Saka imarket yavanenge vachitotsvaga. Saka zvatandavara nemhaka yokuti mabasa mashoma wei yokuwana nayo mari icho. Saka vanhu vanenge vachitsvagawo survivor but zvinhu zvakashata zvikuru nokuti kune vamwe vasingarari vachida kuverenga kuti vawane certificate yakanaka. Vamwe vachiita zvokungotenga. Zvinhu zvakashata zvikuru uye zvinorerusa dzidzo yedu somushavatamwa.
Zvino pane here zvingaitwe kuti matambudziko akadai apedzwe munyika nemamiriro akaita zvinhu?
Chokutanga ndechitikaa kuri kuzimuseki ndechekuti vanhu vanokwanisa kuimploya ikoko vanofanira kunge vanhu vane zvikwanisiro. Nokuti hauimployi vanhu vasina zvikwanisiro kuti vagadzire macertificate avanoziva kuti anodiwa nemunhu wese. Zvimwe zvatinokwanisa kuita ndezvekuti macertificates edu aya panokugatititsvage vanhu vanomaprinta nekumagadzira tinokwanisa kungo imwe yunivhesiti yomuZimbabwe nokuti mayunivhesiti agara achingoita zvinhu zvinotaridza kuti zvichiri nani although corruption yasvika ikoko but vanokwanisa kungoprinta zvine uori huri nani pane kuapointa vanhu vashomashoma vavana manetwork wokugadzira macertificates. Saka zviripo zvakawanda asi chokutanga nechokuti tinofanira kunge tine vanhu vakadzidzira basa.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri wesangano reprogressive teachers union in Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vachitaura parunhare nestudio 7. Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. Totanga neZimbabwe Mail. Bepa reZimbabwe Mail rine nyaya inoti vatsigiri vemutevedzeri wemukuru wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vaida kuti vamunangagwa vatonge kwetemu imwe chete vosiyirawo vachiwenga chigaro. Asi zvinonzi vatsigiri vavamunangagwa vatotanga kuvhara mikana iyi kuti vamunangagwa varambe varipo kweimwe temu zvakare. Totarisa bepanhau reDaily News. Mune nyaya inoti hurumende yavamunangagwa yakashandisa mari inosvika mamiriyoni maviri kutenga motokari itsva dzevakapiwa mabasa ekuve makurukota ehurumende kubva pasarudzo dza20 chikunguru. Daily News inoti mota idzi mhando dzeLand Rover Discovery dzine mutengo usiri pasi pezana rezviuru zvemadhora ekuAmerica. Totarisawo kuHerald. Mune nyaya inoti ZANU-PF yatanga nhasi Annual National People's Conference kuMzingwane High School eSkodini nedingindira rinoti Zimbabwe is open for business. Peace unity towards an upper middle income economy by 2030. Musangano uyu unonzi unopera nemusi wa15 zvita. Totarisawo muChronicle. Vane nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi varamba mashoko ekuti pane nhaurirano pakati pavamunangagwa veZANU-PF navachamisa veMDC mukuedza kuti vawirirane nezvematongerwo enyika kuburikidza nekuita hurumende yemubatanidzwa kana kuti GNU. Toenda muchikamu chino chatinokupai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ndokonzi kuoma kwezvinhu kwaakuZimbabwe wavana nyika yakushaya madokta, vana nyika yakushaya mushonga, zvinhu zvinetsa mukati meZimbabwe. Ndinonzi chipatara ndiwo upenyu hwakabata Zimbabwe, hwakabata vana veZimbabwe kuti vararame. Vararwara ndo chipatara obva raramanje apa. Chimiro chezvinhu chakadai sekuenda kuchipatara zvinhu zviri kushayika. Munangagwa kundikana. Kundikana nenyika Munangagwa.
Makadiko shamarari weStudio 7. Zita rangu ndini Arnold Hendrick. Makadiko zvenyu tongokutendai nezvirongwa zvamunongotipa zvizwa nezvo. Nhau dzakanaka dzisina divura dzakarerekera ndinotenda.
Mazuva ese vatungamiri weStudio 7 nokutendai nemukana wekudai kundishambadzwa paStudio 7. Ini ndoitwa Kumbulani Muzondiwa kubva kugogo nemango chitekete. Right, nyaya huru ndekuti tokumbirawo kuti Studio 7 mupoto muchisvikawo kugogo muchinzwawo pfungwa dzevanhu. Ndekuti vanhu ende musvike nzvimbo dzakawanda, ndekuti vanhu vagozikana kuti Munangagwa haachadiwi zvachose. Bhikozi nyika vakauraya for 37 years, vakangobata vachingouraya. Nhasi unozoti kwai hai ndaindisipo ipapo. No, asi zvakawanda zvichapindurwa naMwari nenguva yazvo. Tingafosa kuti Mwari achaita nenguva.
Ini zita rangu ndinonzi Tulani. Ndafara kunzwa mutori wenhau anonzi iye Safari Njema achitaura paStudio 7. Murume uyu anondiitira zvakanaka kana achitaura. Ndoda kukutendai zvakare imi vabiki veStudio 7 vakaita saJonga Kandimire, Tanonoka Wande, Blessing Zulu. Ndichiti iye ari kupi ko Blessing Zulu mazuva ano? Habatike zvekumhanya.
Makadiko imi veStudio 7 munotipa nhau dzisina divira dzinorerekera. Aiwa, tinotenda chaizvo. Zita rangu ndotaura apa ndogona kufira kufira chokwadi. Ndanda kuda kuti kufira mahara, asi apa ndikataura zita rangu ndofira chokwadi. Regai ndingotaura zvangu. Nyika yedu indo yekutanga ine vanhu vasina hanya neupenyu hwevanhu. Ugoona tiri padhuze nenyika dzakanaka sitereka ana Botswana ana South Africa. Manoti ivo vakuru venyika yedu ava ana Munangagwa havagonewo kufamba here vachimboonawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika? Kutanga parodhi chaipo uchibva kuno kuSouth Africa uchipinda pabhodha reZimbabwe paya papet bridge unogara watongoona kuti masamba asiyana. Ndatenda zvangu nenguva yamandipai. Ndatenda zita rangu ndonzi alright. Ndatenda.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisina chekuita neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga pamusoro peStudio 7, pamusoro pechirongwa chedu chemangwanani ichi, zvamunoona sekuti tingaite kuti chive chinovandudzika kwamuri chisvike zvakanaka. Semi ndimi vateereri varidzi vechirongwa chino makasununguka kutizivisa. Uyewo mhuri yedu vanofamba nesu pachikamu cheFacebook peji redu, ndinotora mukana uno kukutendai zvikuru. Muchandiregerera nhasi handisi kukwanisa kuona macomments nezvamuri kunyora papeji redu reFacebook, asi ndinovimbisa kuti mangwana tinogona kuzvigadzirisa. Tinenge tabudirira kugona kuzviita. Saka ndinokutendai zvikuru nekunge muchipinda muchirongwa chedu muchifamba nesu. Ndokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pamusoro pezvinenge zvichiitika nezvamunosangana nazvo sezvizvarwa zveZimbabwe. Yasvika nguva yekutarisa nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica. Muchirongwa ichi tinotarisa zvinoitwa nevagere muno mukati meAmerica vachibva kuZimbabwe. Nhasi taita rombo rakanaka takurukura nenyanzvi yezveupfumi vakarerekera kune zvekurima vari chipanga mazano akazvimiririra watinoti muchirungu agriculture economist, vatiri vangani chipunza avo vanogara kuMaryland, kuti tinzwewo maonero avo maererano nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekurima kuZimbabwe uko kwavakashanya mwedzi wakapera. vachipunza vakashanda nevarimi mune zvirongwa zvakawanda vachiri kuZimbabwe. Iko zvino vave kugara muno muAmerica kuMaryland vachishanda vakazvimirira munyaya dzekupanga mazano kune varimi nevemabhizimisi ane chekuita nezvekurima.
Pari zvino mamirira akaita zvinhu munyaya dzekurima muZimbabwe hazvina kunyatsomira kunge zvakanaka naka chaizvo. Nepamusaka pekuti nyaya yemari iri kungonetsa kwese kwese inoafektawo agriculture yedu. Munoona kana tichitaura nezvekurima izvi, pane zvinhu zvakawanda zvinobatsiridza kuti agriculture yedu inge ichifamba, zvinobatsiridza kuti varimi vedu vange vachiita basa. Kunyanya-nyanya tikatarisa inputs akaita sefertilizer nemaagrochemicals, zvizhinji zvacho zvinhu zvinotengwa kunze kwenyika. Ende kana tine crisis yatinayo muZimbabwe yekuti mari yekunze kwenyika iri kushayika, foreign currency iri kushayika, zvinonoafektawo availability yemafertilizer nemaagrochemicals ayo anobetsera munyaya dzekurima. Mukazvitarisa zvekare munoona kuti isu agriculture yedu munoona kuti agriculture yedu yanga yachipefomawo zviri nani, asi iye agriculture yatinoziva kuti inogona kutodarikidza pane maitira yanga yachiita makore apfuurayo.
Vachipunza, ko ivo varimi chiri kunyanyovashungurudza, chiri kunyanyovanetsa chii chinovatadzisa kunyatsorima zvinobuda zvakanaka?
Mubvunzo wamabvunzo uyu mubvunzo wakanaka fani. Nyaya yekuaccessa mainputs iproblem hombe kune varimi vedu, nekuti kana mabhizimusi anounza mainputs aya, anounza mafertilizer, anounza maagrochemicals, ari kutadza kuwana foreign currency inoitisa kuti vaunze zvese izvi muzvitoro zvavo nekuweevha kwavanotengesera, murimi haana kumwe kwaanozviwana. Neland reform yatakaitai munoona kuti the road network iri muminda matinobuziva umu it's so poor zvekuti access yacho transportation nemainput it's very difficult. Zvinhu zvakawanda zviri kukanganisa zviri kubata varimi. Chimwe chacho ruzivo chairo rwekurima, nekuti madhumeni ataiziva ariko nechekare haasi kukwanisa kunge achikwanisa kusvika kune varimi.
Ko tikatarisawo vachipunza kuti mikana yekutengesera kunze kana varimi vachinge vakohwa zvavanogona kuzvakaita sana horticulture nezvimwe izvo yakamira sei?
Mikana iriko yakawanda ende mikana iyoyo haisi yakapera, asi chikuru ndechekuti musati maenda kunotengesera kunze kwenyika, ivo vemunyika menyu mabhenge makwanisa kuvatengeserawo here? Ndo pane dambudziko hombe ipapo. Hatingatange kutaura zvekutengesa kunze kwenyika isu tisati takwanisa kutengesera vari munyika medu.
Avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vakarerekera kune zvekurima, Chipanga Mazano agriculture economist vatiri vangani Chipunza vachitaura parunhare vari kuMaryland muAmerica neStudio 7. Chirongwa chedu chino chatinokupai chemimhanzi, nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakatanga. Svondo rakapera nemuimbi ari kuSouth Africa anoimba museve nezvedamba refu rake idzva raari kuridza mazuva ano anonzi Tinomuonga Dhuve. Achitaura pamusoro pedamba refu rake irori, tozonzwa zvakare dzimwe dzenzimbo dzake dziripo. Rwendo runo muruku muchauya were kuZimbabwe momborowawo mashows?
Ya ndozviri kuitika, tinoita shure yekuti maybe pana December ipapa apa tinge tichikwanisa kuti tiwanewo one weekend yatinodzaka kumusha. Home is the best. Tinoita basa ikoko because vanhu vari kuchema vari kuda mashows kona tikona kuti aiwa mukoma Tinomuonga Dhuve uya imumbotibatsira timbohoti kuona ilive muchiruka mangoma iwaya. So I think one weekend tokona kumbodza kuenda kumusha.
Mune vamunorovawo navo here vamwe kana kuti mukoma Dhuve vanopisa vari vega?
nekuti nechikonzero chekuti kwatiri kunotsukurwa musambo tiri kunetsiku ndiri kuSouth Africa with my team saka manje mukana wokuti ndinge ndichisangana wona vamwe imbi zvetemp time kana kuti zveall the time mukana yacho mishoma asi kuti tinotarisirwe kuti one of the time tinge tichishanda takabatana wona vamwe imbi ndakatingotaura pamashure apo namukoma Solomon Chindetsi kuti kana mukoma maybe pa my next album munge muchimuripo tichibata test
vanhu rwendo rwakapera vainetsa kunoku vachiti muchinda uyu ari kutifungisa dhehwa uyu muchimire ipapo here
ya vanhu vari vanhu ndozviringoitika I think voice ravari kunzwa ririkubuda pandiri ringori similar kuvoice ramukoma dhehwa so vamwe vanotofunga kuti maybe ndine ukama nadhehwa kana kuti anotori kana kutondiri dhehwa already saka zvitongoripo zvinto zvinongoitika pavatereri nezvezvi navatsigiri vangu vanhu vari kufara zvavo vatingofarira musambo that way
Manze unotapira kubva kuna tinomuonga Dube watakakurukura naye kuno kuStudio 7 are parunare kuSouth Africa. Abva atisvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.